Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 28/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndasitaurwa neHigh Court ndozvakumira. Asi tiri kuti izvoni takamira President Sekisi akasukwere tiri kuti aiwa pasipo papera mutaka.
Dare repamusoro-soro rinorasa chikumbiro chevaimbo vegurukota vasevhi yakasukuwere chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika.
Ndovane zvese izvozvo kana makaudzwa saizvozvo vari kutyisidzira vanhu, saka vanhu havana rugare, vari kutoshungurudzwa. Zvikuru sei mamwe madzimai ekuBikita West akutotorwa achinzouyai kuwadhi kwangu.
Vagari vekuBikita pamwe nevebato reCCC vochema nerekuti mirizhonga iri kuwedzera munyika pamberi pesarudzo dzegore rino. Vamwe vagari vekumakonde vanoti vave kutarisira kunhengo yeparamende yavachasarudza kuti ikwanise kuvawanisa mvura yakachena sezvo vave kunwa mvura pamwe chete nezvipfuwo zvavo. Makundano e-2023 Vitality Netball World Cup atanga nhasi mangwanani, Zimbabwe ichikundwa neAustralia. Iye ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro rarasa nhasi chikumbiro chevaimbo vegurukota rehurumende vasevhi yakasukuwere chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Godwin Mangondla anoti panyaya inotevera.
Vakasukuwere avo vaida kukwikwidza vakazvimirira vakakwira kudare iri mushure mokunge dare Electoral Court ravarambidza kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika zvichitevera chikumbiro chainge chaitwa navalovedale mangwana vezanu PF. Asi vatongi veSupreme Court vanoti Justice Kuvava, Justice Bunu naJustice Chatukuta varasa chikumbiro chavakasukuwere vakati vachapa zvikonzero panguva inotevera. Rimwe remagweta ava mangwana vaEdlim Baiwa vaudza Studio 7 kuti vanotambira mutongo wedare vachiti chikumbiro chavakasukuwere change chagara chisina maturo.
Saka chinofara zvikuru chidaro guru rawirirana nesu sekugara kwatanga chingoita kwakutanga.
Asi vange vakamirira vakasukuwere pasarudzo kana kuti Chief Elections Officer amai Jacqueline Sunday vati vachatora matanho ekuti vakasukuwere vapinde musarudzo idzi kusanganisira kuenda kudare reConstitutional Court.
Ndasitaurwa neHigh Court ndozvakumira. Asi tiri kuti izvoni takamira President Sekisi akasukuwere tiri kuti aiwa pasipo papera mutambo.
Asi vamubai vavaudza Studio 7 kuti vakamirira kuona matanho achatorwa navakasukuwere uye vati vane chivimbo chekuti hapana danho richatorwa rinokwanisa kumisa mutongo wanhasi.
Saka tinovimba kuti mutongo wayapa mutongo unobata vakwikwidzani vese panyaya iyi, uye hakusisina zvekare mumwe mukana wekuti ungatorwe navakasukuwere mukana ungange uchikwanisa kuzomisa kushanda kwejudgment yehigh court.
Masvondo maviri apfuura Electoral Court yakapa mutongo wekuti vakasukuwere vamire kuzvitora semunhu achakwikwidza musarudzo dzegore rino, uye rikati Zimbabwe Electoral Commission haifaniri kuisa zita ravo pagwaro revavhoti. kuti kana vakasukuwere vakasabudirira pane zvavari kuronga kuita zvinoreva kuti panenge paine vanhu gumi nemumwe vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika kusanganisira vaEmerson Mnangagwa veZANU PF, vaNelson Chamisa veCitizens Coalition for Change pamwe navaDouglas Monzora veMovement for Democratic Change. Zvichakadaro, CCC nhasi yaenda kudare pamusoro-soro reSupreme Court ichipikisa mutongo wakapiwa neElectoral Court kuulawayo nezuro wekurambidza nhengo dzayo dzese mudunhu reulawayo gumi nembiri kukwikwidza musarudzo dzeparamende nechikonzero chekuti dzakaendesa magwaro adzo kunomination court nguva dza4pm dzadarika. Izvi zvatsinirwa negweta renhengo idzi vatina Sherunganga, avo vati vane zvikonzero zvisere zvavaudza dare kuti ritarise kuti rirase mutongo weElectoral Court.
Saka iko zvino taita appeal yedu tikareza magrounds edu anosvika ku8 tichingoreza same issue yekuti no judge vakarasika kana vakakanganisa nekuti nyaya iyi yakade yakadismisswa nemapointed limit edu atakareza.
Vaenderera mberi vachiti zvavaita nhasi zvinoisa parutivi mutongo weElectoral Court kudzamara nyaya iyi yanzikwa neSupreme Court.
Saka ndozvinhu zvatiri kutaura kuti mutongo uyu patango apila tatosuspendwa decision yechi High Court yakapiwa nezuro.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzaika dzere vaudza Studio 7 kuti mitongo yapiwa nedare Electoral Court mukati memazuva maviri apfuura inosuisa vana veZimbabwe.
Tika ndezvekuti matare akuita sekuti iwo ndiwo ava kutovhota pane kuti vana veZimbabwe vasarudzire munhu wavanoda.
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende nemakanzuru musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vagari vekubhikita pamwe nebato reCCC vari kuchema nerekuti mirizhonga iri kuwedzera munyika sezvo vari kushungurudzwa nevavanoti ndevebato reZANU PF. Godfrey Mangunja, Godfrey Mutimba muchandiregerera anotipa nyaya inotevera.
Bato reCCC rinoti imba yemumiririri wayo kuSt Mary's kuchitungwiza vaBrighton Mashindu yakabhombewa apo vamiriri vayo musarudzo dzekanzuro vaviri kushamva vakamuka padzimba dzavo pakaitwa zvivaka zvemabhokisi ekuviga vafi. Mambo Munyaradzi Mukanganwi vanonzi vari kumanikidza masabhu pamwe nevagari kuenda kumisangano uko kwavanoudzwa kuti vanenge vasina kumanikidza vanhu vavakutsigira ZANU PF vachatorerwa mabhuku avo uye vomiswa kutambira mihoro yehurumende yepamwedzi. Sabhuku vanhu kwavo vaRichard Mukari vanoti vari kumanikidzwa kutyora kodzero dzevagari namambo wavo.
Isusu semasabhuku tive local government hatitobvumidzi kutsigira whichever side. Kana munhu akangouya achida kutaura zvinhu kuvanhu tinodana vanhu voungana otaura zvaanenge achida, ndo mutemo manje. Ndinongoda kuti ndinomuudza kuti zvaakaita iye kana achiri zviri pamutemo unofanira kundisamona taenda kukoti kana kuti wherever kune zvomutemo.
Izvi zvatsigirwawo nasabhuku Zipfutu vatakura Zipfutu avo vasingaoni asi vari kushungurudzwawo nenyaya imwe chete iyi. Umwe mugari wekubhikita amai Viola Mapurisa vanoti zviri kuitwa nemadzishe kutyora kodzero dzavo dzekusarudza vatungamiriri vavanoda.
Ndovane zvese izvozvo kana makaudzwa saizvozvo vari kuchyisidzira vanhu vagomba famba nava mukanganwa vachitera kumasure. Saka vanhu havana rugare, vari kutoshungurudzwa zvikuru sei. Mamwe madzimai ekubhikita West akutotorwa achinzi uyai kuwadhi kwangu vachiitiswa musangano mande chipiri chitatu china vozonzi moungana pabranji. Vanhu havana rugare, vari kushungurudzwa zvechokwadi.
Vanoona nezvesarudzo kuCCC mubhikita vaJohn Mupanduki vanoti bato riri kutonga riri kushandisa Mambo Mukanganwi kuti riwane rutsigiro zvechisimba.
Ichokwadi, sevagari vebhikita vari mudunhu ramambo Mukanganwi tiri kuona mambo vachivhundutsira masabhuku vachiti kana mukasatsigira ZANU PF tinokubvisai mudunhu. Izvo takazviona vakaita dare ravo vakasimudza mamwe masabhuku vakavavhundutsira vachiti varegedze kutsigira CCC uye kutaura nhengo dzeCCC.
Mambo Mukanganwi varamba kuchipadivirawo vachiti havatauri nenhepfenyuro yeStudio 7.
Mutori wenhau weStudio 7 Bodoro.
Mutauriri weZANU PF Masvingo vapepuka chiwewe varamba kuti vari kushandisa madzishe nemhirizhonga kuti vawane mavhoti.
Isu hatishandisi madzishe kutsvaga rutsigiro nokuti tine bazi redu rekomisariati rinoita basa iroro rokutsvaga rutsigiro kubva kuvanhu. Isu seZANU PF tinoremekedza zvikuru basa remadzishe uyezve atirambidzi madzishe kuuya pamisangano yedu.
Bumbiro remtemo wenyika rinorambidza madzishe kuti aite zvematongerwo enyika. Zvichakadaro, bato reTPC rinoti nhengo dzaro nhatu dzakarwa nevatsigiri veZANU-PF nezuro kwaGutu. Munyori mune zvesarudzo kuti TPC maGutu valoid mufudze vati vatsigiri vavakakuvara uye mapurisa ari kuramba kusunga vari kuvarova.
Tiri kuona kuti mhirizhonga iri kukonzerwa nevatsigiri kana kuti nevatungamiriri veZANU-PF maGutu iri kuindirira mberi. Zuro chaiyi mayuthi TPC anoti Ezekiel Werekwere, David Mushuriwa naMulovalengi vakapambwa nevatsigiri veZANU-PF pamaungwa business center vakarohwa zvakaipisisa.
Mutauriri wemapurisa masvingo inspector kuda kwacho Dewa vati vange vasati vatambira nyaya iyi muhofisi mavo nekudare vanga vachida kubata mapurisa ekwaGutu.
Tikaiti cheke neGutu yacho.
Asi veTPC vanoti mapurisa vari kuramba kusunga vebato reZANU-PF avo vanenge vaita mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vemauto anochengetedza mutungamiri wenyika ePresidential Guard vemutungamiri weNiger, avo vakapidigura mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum svondo rino, vazivisa panhepfenyuro kuti chero kupindira kwemauto ekunze kunga kuti vamudzore kuchakonzera mhirizhonga. Mukuru wemauto aya General Abdurahmane Tchiani vakabuda paterevhizheni yenyika semutungamiri wedare riri kufanira kutungamira nyika kubva pakabvutwa masimba. Mukuru wemauto munyika General Abdul Sidukou Isa nezuro vakazivisa kutsigira kwavo mauto akapidigura hurumende zvisinei nekuchema-chema kweveruzhinji. Mutungamiri wenyika yeKenya vaWilliam Ruto vakasangana nemutevedzeri wegurukota reAmerica mubazi rinoona nezvemari dzinoshandiswa nevanopfurikidza mwero pamwe nekusorwa kwemari idzi vaBrian Nelson kuMombasa. Chimwe chezvinangwa zvavaNelson ndechekuona kuti kubuda kweMoscow muchibvumirano chechikafu cheBlack Sea Grain Initiative akukuvadzi nyika dzemuAfrica here. Vamwe vagari vekumakonde vanoti vave kutarisira kunengo yeparamende yavachasarudza kuti ikwanise kuvawanisa mvura yakachena sezvo vave kunwa mvura pamwe chete nezvipfuwo zvavo. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Makonde rimwe rematunhu anonyanya kupisa zvekuti rinogara rine dambudziko remvura nguva dzakawanda. Vagari vemudunhu iri vanoti vane matambudziko akawanda anosanganisira kusagadzirwa kwemigwagwa, zvikoro nemakiriniki zvishoma, asi vanoti dambudziko guru ravainaro nderekushayikwa kwemvura sezvo kuchinaya mvura shoma asi kuchizopisa zvakanyanya. VaIshmael Karemba avo vanobva kuGamburi vanoti dambudziko remvura ndiro dambudziko ravanoziva kubva vachikura, uye rwendo runo vave kunwa mvura yemumadhamu munonwa zvipfuyo zvavo.
Saka vanhu ivavo vakutorarama panguva yakaoma zvokuti vanenge vachinochera mvura 10 kilometers vachinochera murukomo rukunwa mombe, vachiita zvokutofukura futi mufuku pasi pamwe nevanhu panenge zvichinwa nemombe nembwa nezvinhu zvemhuka dzemusango. So vanhu vekumakonde vatori panguva yakaoma vatorina kana mvura yekuti vanwe kuti vagare zvakanaka.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari wekwatsakobora va David Jari avanoti kwatove netimu yenhabvu inodavidzwa kuti Red Water nekuda kweruvara rwemvura inonwiwa nevanhu pamwe nemhuka mudunhu iri.
Kana kuri kumakombo kunotori ne Red Water Football Club.
Vachawanda makipa vekunyanga vanoti vakuru vakanga vaona pavakati mvura haina nganga sezvo vari kurarama neraki nekuda kwemvura ine tsvina yavanonwa.
Vari kuti mvura haina nganga ndizvo zvazvi isusu vakakura iko kuti vadzokera vakatakura iko kunonga inogwapo uchimhanya nemukumba vavakutambura.
Mumiriri wemakonde muparamende uye vari mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakainesi paradza vanoti vakamboedza kuchera zvibhorani gumi nezvinomwe asi zvakashaya basa sezvo vakatadza kubata mvura kunyange vainge vachera mamita zana nerubatiro rwakabva kuDistrict Development Fund kana kuti DDF.
Kuchakobura kutakanodirira mabhohozi anokwana kuita 17 neDDF achiramba kubudisa mvura nenyaya yevhura racho reikoko. Hakuite mabhoho, mabhoho unotomabata kuma 200 meters ndokuti ubate mvura.
Vaparadza vanoti vanhu vanotarisira kumumiririri wenzvimbo muparamende asi vachisiya kanzuru iyo yavanoti haishande kurerutsa mutoro wevagari.
Saka asi mhosva dzese dzechipo kuna MP kuti vanhu vazive kuti no, this is a national road, it's a national project, inoitwa nebasi rehurumende remarodzi ndeekanzuru, anofanira kuitwa nekanzuru. Vamwe vazhinji havazvinzwisisi izvozvo. Ende makanzura zacho anenge asingaite, vanofanira kunge vachiita basa rewadhi rauri uri kanzera.
Vasimba Rashe Zihambe veZanu PF vachakwikwidzana navanoyo chigere veCitizen Coalition for Change kana kuti TCC vanoti sezvo vari sachigaro wekanzuro yemakonde vachashandisa ruzivo rwavo mukanzuro kuwanisa vagari vekumakonde mvura mumatangi panzvimbo dzakaita sezvikoro nemakiriniki. Vachigere vanoti muroma hauzariri nerwizi vachiti nhengo dzebato reZanu PF dzakatadza kugadzirisa dambudziko remvura kubva kare.
Mvura kumakonde yakagara ichinetsa zvokuti vaparadza kuti vangati vakatadza kuigadzira ichokwadi. Takakura mvura yaiva nani, asi iko zvozvo yawe zvokuti zveshuwa mhuka nevanhu vari kunwa mvura imwe chete. Nzira esosi yemvura yatinoti kana pakagadzirwa riri dhamu pachaita mabazi pombi achapomba mvura kwoitwa matengi emvura yekuti padunhu rega rega panenge paine nzvimbo yavanokwanisa kuwana mvura yakanyatsochengetedzeka, meaning kuti sei yakafiutwa zvakanaka yakaiswa mishonga makirorini.
Mukuru mubazi rezvedzidzo yepasi nepamusoro mudunhu reMashonaland West vaGabriel Muma vanobvuma kuti makonde rimwe rematunhu rine vana vasingabudirire zvakanyanya pabvunzo dzeO level sezvo vadzidzisi vasingade kuenda kunzvimbo iyi nekuda kwekusaririra kwayakaita.
Hapana district isina mabackward yayo, ebackyard yayo. Kune nzvimbo dzichakavharirwa nevanhu dziri bekwadi, take Kariba, take Murungwe. Saka kwese kune nzvimbo dzakangodarodaro. This needs a lot of verification.
Vaparadza vanokurudzira wese achakunda musarudzo kuti asunge dzisimbe uye kuti ashande nekanzuru nevabereki pamwe nemapazi ehurumende kuti nzvimbo yemakonde ibudirire sezvo yainyanya kusaririra kumashure munyaya dzebudiriro kana kuti development. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Evans Zininga. Makundano e-2023 Vitality Netball World Cup atanga nasi mangwanani. Zimbabwe ichisimudzira makwikwi aya nekukundwa neAustralia. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
MaJames eZimbabwe nhasi mangwanani avhura musangano wemakundano eWorld Cup aya nekurohwa 86-30 neAustralia muCape Town International Convention Center. Australia ndiyo iri pamusoro-soro murongwa wezvikwata pasi rese uyezve ndiyo yakatora mukombe World Cup uyu kakawandisa kudarika zvikwata zvese pasi rese kanove kagumi nekamwe chete. Zimbabwe iri pachinhano chegumi nenhatu pasi rese uyezve kugonesesa kwayakaita World Cup kusvika pachinhano chechisere muna 2019. Pavakambosangana makore mana apfuura, Zimbabwe yakarohwa 73-37. Muongorori wezvemutambo vaFraser Magombo vanoti nhasi zvanga zviri pachena kuti Zimbabwe inorohwa.
Zimbabwe yagona zvayo kutamba, but timu yanga ichitamba nayo itimu inogonesa, inotoremekedzwa muodhimesa kuti ndo number 1. Asi Zimbabwe haina kutadza zvayo kutamba, but yakundwa nenyaya dzeexperience pakuti iyi number 1.
Zimbabwe mangwana iri kusangana neFiji ichipedzisa mitambo yayo yegungano regroup A netonga nemusi wesvondo. Mutsigiri wemaJames Muzare Mes kudzedzereka vanoti maJames anofarira kugadzisa matambiro avo pagedhe kana vachida kukunda mumitambo inotevera.
Ngavagadzise panaga akwanise kubuda, then kozoti madefenders mabhona afana kuti 1-2-3 kubva pasenda renda pana waharo parati mugeti 1-2-3 mugeti 1-2-3 mugeti.
Mbomwe mutsigiri wemaJames vaEdmore Mutema vanoti vachitarisa matambiro aita maJames nhasi vane chivimbo kuti vanorova Fiji mangwana.
Vasikana vedu vanga vane power, asi chikwata chakatamba nacho chikwata chihombe cheAustralia ichi nepower rataona rine vasikana vedu ava nevaramba vakadai nemutambo wamangwana weFiji uyu tinotarisira kukunda.
Fiji yacho yarohwa 56-51 netonga mumutambo wavo wekutanga uyo watambwa nhasi zvekare. Zvikwata zvitatu kubva mugungano rezvikwata zvina iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya. Mune mimwewo mitambo yanhasi, New Zealand yazvambura Trinidad and Tobago 76-27. Kozotiwo Uganda yarova Singapore 79-37. Zvichakadaro makwikwi eWorld Cup yenhabvu yevanhukadzi iyo iri kuitirwa muNew Zealand neAustralia. Nhasi vavakidzani veZimbabwe veSouth Africa vaita mangange 2-2 neArgentina mushure mekunge vambotungamira 2-0. Nigeria yakasimudza pasi rese nezuro yarova Australia. Mune mimwe mitambo yanhasi, China yakunda Haiti 1-0, England ichirovawo Denmark 1-0 zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Makateerera kuStudio 7 tiri muWashington DC. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino chatinokupai svondo rega rega musi wechishanu, nhasi tine hurukuro nemuimbi wechidiki anonzi Farai Maunganidze, uyo anoimba nechikwata cheMaunganidze Brothers vari kuBulawayo. Vakomana ava vanorova musambo wechitendero gospel music. Ngatinzwei hurukuro yaaita neStudio 7.
Masuve kuya kwe mwana kumana.
gitare nawa. Naya ndiko vaii gospel music.
Makazvitanga rini zvemagitare
izvo? Kutanga kuregedza chaiko takatanga last year 2022. Zvekumboimba, ndingoimba zvakatanga sani chaiko.
Chakakusundai kuti mupinde mumagitare chii?
Zviri zvaingo tisunda kubva kudhara. Zvakatangira kuzvakatanga kuchechi. Tichingotanga tichinyorawo masongo tichimboaimbawo pamberi kwechechi. Ndozvakati pasimba rirambe tichirambei kusvikanhasi.
Saka vari kuitambira sei vanhu mimhanzi yamuri kurova?
Pari zvino handingati hatitanyanya kuwa nemukurumbira kuti tingati taenda kuira tisati. Nekuti kazhinji kuimba kwedu tinowanzo tichiri kuunganoumbira kuchechi. Asi kuchechi ikokoko ndokwatakatowana simba rakawanda rechipfuurire mberi nekuti vanhu vari kuchisangoda chaizvo vari kukurudzira kuti
ndiyo yasara usaringenge shure iwe. Ndatarira vose, ndatarira zvose, ndaona kushanduka kwaitika. Ndatarira vose, ndatarira zvose, ndaona shanduko yave munyika.
Ko matambudziko wamunosangana nawo ndeapi muchigemu ichochi?
Muchigemu ichochi matambudziko arimo. Mamwe acho chekutotanga zvakatorera taimu kuti tikwanise kuzoreporta nekuti takatozvitanira tizi musha zvokuimba kusvikira wakazopindawo mutaund zvikazotipawo simba rekuti tiwane titsvage mari yekuti tikwanise kuburitsawo albhamu redu yekutanga.
Rainzi chii albhamu izi?
Albhamu inonzi God.
Muri kunetsa nedzipi mazuvano?
Pari zvino tichiri kundofambisa iroro rekutanga iroro.
Mashoko amungadiwo kupa vatsigiri venyu nevanokutevererai ndeyekuti kudii?
Vatsigiri vedu tinovapa mashoko ekuti ngavarege vakatitsigira, zvichatipawo simba rekupfuurire mberi.
Vanoda kuteerera mimhanzi yenyu kana vangadewo kukudedzai kuti imbouyai mutiroverewo pano, vanokubatai kupi?
Mhanzi yedu chekutanga inowanikwa payoutube. Vanoiwana pamaunganidze brother. Tine mafoni namba maviri anichadaidzira. Yekutanga ndo yangu inini sarai maunganidze inoti 0784067837. Pane imina wangu anonzi Lazarus maunganidze inoti 0774 170 524.
Chindipai imwe chete yamunoda kuti tibude nayo mudariro.
Ndaisai songo inoti handina wangu.
Handina wangu
ndo yandichada tibude nayo mudariro. Handina wangu.
Handina wangu, handina wangu inika. Handina wangu, handina wangu, handina wangu, handina wangu inika. Handina wangu, handina wangu. Vanhu vazhinji vanochema chemaka. Handina wangu, handina wangu. Vanhu vazhinji vanochema chemaka. Handina wangu, handina wangu. Ini tsvangu tambiringa munye. Handina wangu, handina wangu. Nini zvangu tambiringa munye mbaka. Handina wangu, handina wangu. Vanhu vazhinji vanondivenga inimika. Handina wangu, handina wangu. Vanhu vazhinji vanondivenga inimika. Handina wangu, handina wangu. Handina wangu inika. Handina wangu, handina wangu. Handina wangu, handina wangu inika. Handina wangu, handina wangu. Magariro enyu akamira usiku. Zvangu nochema, handina wangu. Magariro enyu akamira usiku. Zvangu nochema, handina wangu.
Nako kambo kanonzi handina wangu kakarowa nemaunganidze Brothers. Mabva manzwawo huri kuroya taita naFarai Maunganidze, mumwe wevakomana vekwamaunganidze anga ari parunhare kuBulawayo nestudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare svondo rinouya.
Zvakare musakanganwe chirongwa cheLive Talk nasi Manheru ano tiri kutarisa gadziriro yesarudzo iri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dziri kumatare pamusoro pesarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Gibbs Dube achikupai chirongwa cheIsindebele.